Vachipa pfungwa dzavo nhasi muchinoipa nyaya iyi, mumwe mugari wemuguta iri vaDaniel Kokero vati zvakanaka kuti pave nechipeko ichi, vachiti jira racho rinofanirwa rive nemifananidzo yezviwanikwa zviri munyika, kwete mavara emureza wenyika chete.
Why can't we incorporate those things into our national dress? That only focuses on the national dress.
Is that the Girwa name of the Pachikoro Chikuru Chechino University of Technology, Kanakuti Kat, Dr. Gerrit Muzenda, Avativan, Munika, Vanofani, Waku, Zirikanwa, Nemapekero Avo? Dr. Muzenda, vanoti pakubuda nechipfeko chenyika hapafanirwe kuitwa zvematongerwo enyika.
Munoziva kuti senyika zvakangonaka kuti munhu azive kuti uyu munhu anobva kuZimbabwe chibudikidza nezvanenge akapfeka. Noti kazhinji makataita takaita pagungano kuti takasangana dzimwe nyika dzakawanda. Zvonzi vanhu vapfeke zvekunyika kwavo. Tinoshaya zvekuNigeria.
Mumwe apinda mumusangano wanhasi vafarai chikore vanoti urongwa huri kuitwa hwekubuda nechipfeko chenyika hauna kunaka sezvo huri kusiya vechidiki kunze.
Kana kwachikwana tivo kana kukwanisa kuita tembo yachiri patv inogona kuonekera iri kutaungira 28 yatirepo vechidiki ohoshe kana hwana hungu nada zvaivanotaumbe tv vachiitira kuendera ngatata nharumuna muchachevha ndozvekuendera mbenguva da machira ada kuita mumazambia zambia atau ndiye vanhu vakuru avakutisvikise pesidendi ndeye vanhu vadiki vanogona vanhu varizisa kuia vakuitawo masepo ngavagara vatingoenda tinogona kuvatirakita vanhu madizaina chacho bcause kupa munhu adizaine madizaina zvacho vechidiki vacho vakutadza kusvikise pesidendi ndevari vechidiki vanga vatadza kuburisa dizaina yavari kuda.
Asi vaPeter Ngurima vanoti zviri kuitwa nevakuru muhurumende hazvina musoro sezvo vari kufunga zvekupfeka asi vanhu vasina hupfu nemafuta edzimotokari.
Handione pane bundutso rokuti kana chibvumirano chokuti tinge tichimhanyisana nekuti national dressing hunge munhu hunge makaguta tarisaiko zvido zvinyika ine madresas akadi nzara imwe nomunyika shiwa hamuna upfa hamuna mukufunga zvokupfeka hazvione zvichibuda.
Mukuru webazi rezvemadzimai nemabhizinisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Women Affairs Community Small and Medium Enterprise Development mudunhu reMatonal and West vaPatrick Rangwani vati mushure meongororo mumatunhu ose kuchaitwa makwikwi ekutsvaka chipfeko chenyika musi wa10 kurume usati wasvika.
Tavakuti zvinhu zvine shuviro zvaiburiswa nevanhu vange tine chipfeko chenyika chinoburitsirwa kugadza nemararamiro yekuti tichiva nani. Saka paitwa izvozvo ndopakanzi zvekuti tiite izvi kuti teruvanhu tisina chatakabata hazvigoneki. Ndokubva pano tsvagwa munhu akabatsira zvopange paine machira atauya nawo ezimasembozi azoserwa kuvakuru ndobva vanoona vavati zvakanaka tadita zvoona asi machira aya tisatoda nechekuchiendai muvanhu munozwa kuti vanhu vanozvidii.
Patabvunza varangwani kuti sei hurumende yafunga kuita zvekutsvaka chipfeko chenyika nhasi mushure memakore akawanda nyika yawana kuzvitonga kuzere, varangwani vati pfungwa iyi yagara irimo munyika nekudaro vazofunga zvekuizadzikisa chete.
Nyaya yenational dress chinhu chakagara chichitaurwa and this is not an issue about ministry, but ministry itaiti.
Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanodarika zana uye vazhinji vavo vati vanoda kupiwa nguva yekudzamisa pfungwa dzavo kwete kumhanyiswa-mhanyiswa sezviri kuitwa. Varangwani vanoti chipfeko chenyika chinofanirwa kunge chavepo musi wa18 kubvumbi panopembererwa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Nyaya yechipfeko chenyika iyi yakambozeiwa mugore ra2005 asi ikambosendekwa parutivi asi gore rapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vakabva vaimutsiridzazve. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.